vabiti vanga vari kumashonal and central pavari kufambira nyaya dzebasa redu recitizens coalition for change pavablokwa nekunetswa nevanhu vezanu pepa vangashandisa mamachesi matombo vachikandira nekunyaya yekuti zanu iri kubvunduka nyaya yekuti musangano watekeshera kumamisha vanhu vari kuembresa nyaya yekuti munyika muite shanduko. Asi CCCC takataura kuti kumaruwa tinofamba tichimobilize vane kudzidzisa vane kugadzirira sarudzo dziri kuuya. Ndosaka ZANU-PF yakushandisa mhirizhonga. ZANU-PF yapererwa kwese kwati kufamba.
Saka izvi zvinosiya papi bato renyu vasiziva munyaya dzemhirizhonga?
Isu takataura kuti we are not going to be tempted kuti tiuye kunyaya violence. Ndosaka tichikurudzira vanhu kuti munyika muite runyararo vanhu vedu. Havafanhi kutya, vanhu vedu vari kunzwisisa kuti tinofanira kufambisa basa rekuti munyika muite shanduko, nekuti kushanduka kwenyika kunobetsera nevezanu, kunobetsera ruzhinji rwevanhu veZimbabwe.